kuziwa yena maselo amazawa.
Yeah.
Yeah. Ha. Baba ke ke.
Gasa.
Mano taona zidara. Bandi lo famba muzira inorema. Mane sitarangu pandi novamba munzira norema pano dete mane sitarangu pandi novamba munzira inorema jianzi sei kumure make sei muhana wake jianzi sei kumure make sei muhana wake asiga
Chico,
Samira mirira machinda chauya
varimo mazidi undo varimo muzira
tamirira machinda chauya
vano zitumira ngiro zide undo musiki
tamirira machinda chauya
oh oh tamirira machinda chauya erema
tamirira machinda chauya
uire tamirira machinda chauya